Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya naudzedu za nasi, chishanu mbudzi 4, 2016. Gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo votarisirwa kumiswa pamberi pedare nasi. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti nhaurirano naMai Joyce Mujuru dzichatanga kana pave newaro wakajeka wekuita sarudzo. Veta jamuka voita musangano na Governor we Reserve Bank Dr. John Mangunjika nenyaya yema bond notes. Magweta oenda kumatare achikwikwidza nyaya yekuparurwa kwema bond notes. Munhau dzemitambo, Zimbabwe Warriors yotamba neZambia mumitambo yekuedzana simba. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvekusungwa kwa muzvinafundo Jonathan Moyo uye kunetsana kuri mubato rezano PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook nekudzvinya pakanzi like pa Facebook page yedu yeVOA Shona.